ZTC. Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu kubvumbi 15, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hama dziripi vanorambidzwa kutaura pamunamato wekuonekana nemutumbi wechizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati avakapondwa nezvizvarwa zveSouth Africa svondo rapera. Mapurisa anomanikidza vagari vemudunhu reHarare East vaibvisa marara panzvimbo yemabhizimusi yekamufinza kubvisa nhumbi dzeruvara rweyelo vachinzi ndedzebato reCitizens Coalition for Change. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika makumi maviri zvinofungidzirwa kuti zvinogona kunge zvakashaya mutsaona yemafashamu yakaitika mudunhu reKwazulu Natal muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hama dziripi vakarambidzwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kutaura pamunamato wekuonekana nemutumbi wechizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati avakapondwa nezvizvarwa zveSouth Africa mumusha weDeep Slot uri muJohannesburg muSouth Africa svondo rapera. VaHama dziripi vakanga vabatana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana paHillbrow Theatre kuti zvionekane nemutumbi wavaNyati usati waendeswa kumusha uko unotarisirwa kunovigwa kubulawayo nemugovera. Zvinonzi vanhu vakadzinga vaHama dziripi vainyunyuta kuti hurumende yavo ndo iri kukonzera kuti vanhu vabude munyika vachienda kuSouth Africa uko vave kushungurudzwa. Izvi zvakaitika kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti ichabatsira pakuvigwa kwavaNyati. Asi vaHama dziripi vanoti hurumende icharamba ichitsigira mhuri yavaNyati kunyange hazvo ivo vakadzingwa pamunamato uyu. VaHama dziripi vanoti chiitiko chanezuro ichi chakanga chisingatarisirwi panguva yakadai yekunyaradzana. Mumiriri weZimbabwe uyu anotiwo pari zvino vane urongwa hwavari kuita hwekubatsira vana veZimbabwe vanenge vazvipira zvavo kudzokera kumusha vachitiza matambudziko avari kutarisana nawo muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinoziva isusu kuti patinosangana tichinyaradzana sezvanga zvichiitika nhasi apa vachigadzira kuti vaende nemutumbi kuti vanoviga kumusha, inguva inokosheswa, inguva yokunyaradzana. Asi kana tosangana nenguva yekuti vamwe vanenge vachizotaura nokuita zvinhu zvisingataridzi chiremerero, hazvivaki mhuri, hazvivaki mhuri. Kuti hurumende inoramba ichivatsigira semhuri yasangana nedambudziko rakadai, kuti hazvaitika, zvapfuura. Hatitarisi pane zvapfuura, totarisa mberi.
Asi tichitarisa zvaitika izvi, ambasada, zvingange zvine chekuita nemhuri here kana kuti vanhuwo zvavo vangadai vangotorawo danho irori zvisinei nemhuri yemufi?
Handizivi, handizivi kuti anga achikuchidzira, anga achiita zvipi, handizivi.
Imi sababa wemhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa, muri kuonawo sei iko kutambudzwa kuri kuchemwa nevana veZimbabwe? Nokuti dzimwe nguva ndokunogona kunge kwakungosimudzawo ushungu hwevanhu.
Hurumende iri kuita zvainokwanisa kuti iite. Tiri munyika yevamwe, tinotaura nehurumende yeSouth Africa pane zvakawanda, nenyaya yemagariro yevanhu vedu muno munyika, nekutsvaga kuti vave vanochengetedzeka. Kana pane zvinenge zvaitika zvatinoziva, kunotaura nehurumende yomuno. Ndo zvatinokwanisa kuita. Hatina mauto muno munyika, hatina mapurisa muno munyika wokuti tingatume kuti endai munochengetedza vanhu vedu. Tofanira kunzwisisa izvozvo. Hatifaniri kutarisira zvinhu zvinopfuura zvingakwanise kuti zviitwe nehurumende, asi kutaura nehurumende yeSouth Africa kuti gadzirisai, itai kuti vanhu vedu nevanhu vekune dzimwe nyika, vanhu vese munyika yedu vagare murunyararo. Ndo zvatinotsvaga. Saka isusu sehurumende hatisi kuti tinoenda tichinoshambadzira kunzeko kunyomba South Africa government kuti hamuna kuita izvi, hamuna kuita izvi. Hativaki ukama saizvozvo. tine nzira nematanho atinoshandisa kuti titaurirane sehurumende, kuti tibetserane sehurumende, tivake ukama pakati pevanhu vedu nevanhu venyika ino, kuvaka ukama pakati peZimbabwe neSouth Africa. Ndozvatinoita, ndozvatinotsvaka kuti tiite. Saka kana pane vanenge vachiti tiri kushayiwa rubatsiro, hatizivi vakauya vakakumbira rubatsiro vakashayiwa rubatsiro kuembasi kana kugovernment yeZimbabwe.
Zvii zvamuri kuitawo zvekubatsira zvizvaro zveZimbabwe zvingadai zviine urongwa kana pfungwa yekudzokera kumusha zvichitiza matambudziko aya?
Pari zvino izvozvi tiri kutogadzirisa kuti tione kana pane ava vanoda kudzokera kuZimbabwe vachida rubatsiro, tinenge tichivataurira nenguva iri kutevera kuti rubatsiro rwachasisa kukwanisa kuti tivape rwakamira sei, nokuti dambudziko revanhu veZimbabwe munyika ino idambudziko ratinotora pamwoyo zvakasimba, uye tinoda kuti tivarerutsire nepatinokwanisira. Hurumende kumusha iri kuedza zvairi kuedza chose kuti upfumi hwenyika husimukire, nokuti chikuru chatinoda kuti mabasa avepo. Kana vanhu vakawana mabasa, hatiwani vane vamwe vanenge vachizouya kuno kuSouth Africa kurarama seupenyu hwavanorarama munyika ino. So ndo zvatiri kuita, asi tinoramba tichingoita saizvozvo. Vamwe vanoonawo zvakasiyana nokuona zvatinenge tichiita kana nezvatinenge tichiedza kuita.
Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hama Dziripi vari parunare muSouth Africa makare neStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anonzi nezuro akamboedza kumisa mumiriri weHarare East muparamende vatendai Biti pamwe nevamwe vagari vemudunhu ravo vaibvisa marara panzvimbo yemabhizimusi yekamufinza iri muward 9 muHarare East, vachinzi vakanga vakapfeka nhumbi dzine ruvara rweyelo runove ruvara rwebato reCitizens Coalition for Change. VaBiti vanoti mushure mekunetsana nemapurisa nenyaya yekuti vamire kuita basa kana vakapfeka ruvara rweyelo, vanhu vakanga vakapfeka nhumbi dzeyelo vakazongobvisa kuitira kuti vaenderere mberi nebasa ravo. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Asi VaBiti vanoti nechipiri vari kunyorera mapurisa tsamba vachiratidza kusafara kwavo nezvakaitwa nemapurisa izvi, uye vanotarisira kutora matanho ekumatare sezvo vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo.
Vanoziva Harare, vanoziva Greenville, pakamufinza shopping center pane tsvina inotyisa. Vanhu vanongouya vachidhamba garbage, so inyaya yanga ichitibata ende kanzuru haisi kukolekta, because kanzuru yavhiringwa nana July moyo, vanongodzinga mameya kunge vari kudzinga vashandi vavo. Saka nhasi tatirega tikline, mapurisa tatakatoataurira tatofamba tafamba tatakina wikiredi obva 30 tons, ndopavauya kunge vane mashavi vakati hatibvai, makapfekerei matisheti eyero. Tikatiko tisheti inorambidzwere pakuklina, hatina dzimwe hembe kando yunifomu yedu, so tazoita gakava. Tatazoona kuti tiregai tingopedza basa redu, tibva tatozobvisa matisheti kwakuzopedza ebasa rerya.
Mune matanho hamuchatorawo here ekupikisa danho remapurisa irori rekuti mubvise nhumbi dzebato renyu?
So chipiri hurde yapera, ndichatonyora matsamba ekutorwisana navo kuti muri kuzviwana kupi zvekuti munhu anonda afane kupfeka kala yakati. Vhiki ino chaiyo muparamendi taatidzinga tinhu vakapfeka kala yeyero. Saka tinoti vanhu veudzvaniriri vezanup f siyatai nekala yeyero, ikala yamwari, ikala yebhanana, ikala yezuva, ikala ye so musaite utsinyi. Ndozvatoda kuvaudza mapurisa iwaya, tichapedzerana kumatare.
Asi tichiona Honorable Biti kuti imi munomirira Harare East inenge iine vanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana, zvanga zvisina here kunge zvakanaka kuti mungoenda kunochenesa nzvimbo musina kuita ruvara rwebato?
Pane vanga vakatowanda, kana mukatoona mufananidzo yataisa paTwitter panotori vanga vaine matisheti ezanup f. Saka hatingagoni kurambidza munhu anouya akatipfeka zvaada, nokuti vauyara hatina kuvataurira kuti uyai makapfeka zvakati. So ipapo tikadaro takatorera kodzero dzavo nezano ngavauye, because ini ndakasarudzwa nezano, ndakasarudzwa neveMDC, ndakasarudzwa neveTCC, ndakasarudzwa tiri. So tatoisa kumagrupu emagrindo residents associated, tiwe uyaite chitambe tambe tikline siti yedu, tikline pakamufinza ini chatakwanisa kuita kutaura kuti munhu uya ufekerero kwerekwa rakaraka izvandikwanisa kuita ndonenda torera kodzero dzevanhu. So pane vanhu vakatotekwawo matanopiro, pane vanhu vakatotekwawo zvitsuku zvamontora, pane vanhu vakatotekwawo zvipepo zvamatarira erinda izvikwanisa kuvarambidza chinhu chemacitizen, kukirina kwemacitizen.
Mumiriri weHarare East muparamende vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vatendai biti vari parunare muHarare East neStudio 7. ZveZimbabwe zvinodarika makumi maviri zvinofungidzirwa kuti zvinogona kunge zvakashaya mutsaona yemafashamu yakaitika mudunhu reKwazulu Natal muSouth Africa. Mvura yakasimba ine mafashamu iyi inonzi yauraya vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi mana kana kuti 340 mudunhu rekumabvazuva kweSouth Africa iri pamwe nemuguta reDurban. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira sezvo vanhu vakawanda vachiri kushayikwa. Izvi zviri kuuya panguva yonyanzvi dzezvemamiriro ekunze dziri kuti mvura yakawanda ine mhepo iri kutarisirwa kurova dunhu iri mazuva ari kuuya. Mvura iri kuramba ichinaya iyi inonzi yakaparadza dzimba, kuputsa zvivakwa pamwe nekusakadza migwagwa. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa vari mudzidzisi Patswana University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Bongo akandemiri kwakaitika mafashamu emvura asingatsananguriki kudunhu reKwazulu Natal muno muSouth Africa. Mafashamu aya akonzera kuti vanhu varasikirwe nedzimba nemota, migwagwa chaiyo yakakanganisika, zvivakwa, mabhizinesi zvakakanganisika. Tichitarisa nyaya yevanhu vakashaya, pari kutarisirwa kunzi vanhu vanodarika 300 vashaya pari zvino. Vamwe vari kuti 306, vamwe vari kuti 308. Asi chandoda kuti ndisimbisise ndechekuti nekuda kwemamiriro ezvunhu kune vamwe vanhu vasati vatowanikwa vakashaya nekuda kwemafashamu iwayo.
Pangadai paine zvizvarwa zveZimbabwe here pavanhu vamuri kutaura vakashaya?
Pazvizvarwa zveZimbabwe manzwiro andiri kuita ndeyekuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvinodarika uwandu hwakaita sevanhu makumi maviri 20 pachirungu vari kunzi vashaya nekuda kwemafashamu aya. Ndo nhamba iri kutaurika. Asi pane vepedyo vandagona kutaura navo vari kuti pakashayika vanhu 4 vavanotoziva. Saka ndoo mamirira zvakaita, hazvina kumira zvakanaka kudunhu reKwazulu Natal.
Tichitarisa nyaya yerubatsiro, mune rubatsiro heri rwamuri kuziva ruri kuwaniswa vakawirwa nedambudziko irori?
Kune masangano akasiyana siyana, mazita acho ndo andisiri kurangarira, asi pane masangano ari kubatsira nekuti zviri kuitika ndezvekuti mvura iyi pairi kunaya iri kutokanganisa vanhu ugaro hwavo mudzimba dzavo. Saka vanhu vari kutorwa voendeswa kudzimba dzekupotera anonzi pachirungu masafe house. Kune masangano akazvimirira ega ari kubatsira vanhu nerubatsiro rwezvekudya, zvekupfeka, nekuti vamwe zvinhu zvavo zvese zviri kubva zvaparara nekuda kwemvura iyi. Asiwo hurumende ichishandisa mutemo yaunonzi Disaster Management Act iri kubatsirawo vanhu vawirwa nedambudziko iri. Chandisati ndanyatsoziva hangu ndechekuti pavari kubatsira apa vari kubatsira vanhu vese here kana kuti vari kubatsira zvizvarwa zvomuSouth Africa chete. Asi hurumende ine rubatsiro rwairi kupa kuvanhu vawirwa nedambudziko iri.
Tinoona kuti muSouth Africa mune masangano akasiyana-siyana ezvizvarwa zveZimbabwe. Pane rubatsiro rwaari kupawo here kuvana veZimbabwe vakawirwa nedambudziko?
Hongu, kune masangano andanzwa kuti ari kupa rubatsiro. Sangano randanzwa kuti rine zvariri kuita ikoko isangano rinomiririrwa navaShelton Chiangwa. Ndakanganwa hangu zita racho, asi ndanzwa kuti vakatoenda ikoko kuKwaZulu Natal kunomira nehama dzawirwa nedambudziko idzi. Tonzwawo kuti kune vamwe vemachechi varikupota vachibatsira hama dzawirwa nedambudziko iri.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, vari mudzidzisi Patswana University of Technology, muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakati vari kuronga kutumira mumwe mukuru wehurumende yavo kuUkraine, rwendo rwepamusoro urwo runogona kutsinira kuzvipira kweWashington kunyika yaparadzwa neRussia iyi, apo kupinda kweRussia muUkraine kwakapinda muzuva rechimakumi mashanu. Kutanga kwesvondo rino, mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jen Psaki vakati vaBiden havana urongwa hwekuti ivo mbune vashanyire Ukraine. Kutanga kwesvondo rino, mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson vakashanyira guta guru reUkraine murwendo rwakanga rusina kutarisirwa sezvakaitwa nevamwe vatungamiri venyika dzemuEurope. Apo kurwisana kwakaenderera mberi nezuro kumabvazuva kweUkraine, Russia yakazivisa kuti ngarava yayo yehondo yakakosha pane dziri mugungwa reBlack Sea yeMoskva yakanyura apo yaidhonzwa kuti iendeswe kunze. Ngarava iyi inonzi yakakuwadzwa zvakaipisisa nekuputika kwakaitika kubva mukati, uye vashandi vanosvika mazana mashanu vaivemo vanonzi vakakwanisa kuburitswa. Bazi rezvekudzivirirwa kweRussia rakapomera moto wakakonzera kuputika kwemabhambo aive mungarava iyi mhosva, asi Ukraine inoti yakarova ngarava yehondo iyi nechombo cherudzi rwemisaire. Zvezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nedenda iri wasvika pazviuru zvishanu zvine mazana mana nemakumi matanhatu nevaviri, kana kuti 5462. Vamwe vanhu makumi mana nevasere, kana kuti 48, vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvinomwe zvine mazana maviri nevasere, kana kuti 247,208. Tobotarisa zviri munhau. Sangano renhau revisouthafrican.com rinoti chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakasungwa nezuro mushure mekuwanikwa chiine michina yekudhindisa magwaro akasiyana-siyana anosanganisira yekuzvarwa nezvitupa mumusha weHillbrow muJohannesburg, South Africa. Newswire inoti mushure memakore zana nemakumi matatu riri muZimbabwe, bhanga reStandard Chartered rave kubuda munyika. Bhanga iri rinonzi rakazivisa kuti rave kubuda munyika dzine chitsama kusanganisira Zimbabwe senzira yekuderedza mari inoshandiswa mukuita basa rayo. Yave nguva yekuti vateereri muzvitaurire moga zvamunofunga.
Magadi mure Zimbabwe kweswa muri. Zitondoitwa maikiki ndiri kuno kuDebheni. Ruda kutaura nezvenhau yemafloods ari kuno. Mafloods ekunoka haasi kutomboita. Mumukuku dzedu dzakakukurwa. Saka tanga tichikumbirawo kuti vanokwanisa kubatsirawo vamwe vamure Zimbabwe ida kudzokera kumusha ikwanisa kunge idzokerewo kwanaiwo chekudyawo chekupfeka. Vanhu vatambura, mvura yapedza dzimba dzevanhu, dzimba dzadhirika, kana mashopu amwe haasi kutombovhurwa nayo mvura iri kunoku. Taichikumbira kuti kubatsirowo munhu ane chaanacho akwanisa achibatsirawo kune hama dzedu dziri kunoku kuno kuDebheni. Ukezeteni ndatenda.
Makadii makadii paStudio 7 vashamariri vese. Aiwa tiri kukwazisai, ini ndiri kuno kundiri kwakaseke, ndiri kuno kuPE. ndaita mubvunzo mumwe chete papetro iri kunzi iri kukwira kuZimbabwe. Ingava neRussia iri kunzi yakadzikisa vanhu maprize ayo epetro, ko iko kuZimbabwe inozokwira yega yega seiko? Iyo Russia yakadzikisa mutengo wayo wekutengesa peturo, anaindia vari kutenga ikoko wani? Chechipiri ndoda kutaura pana Mai Kupe kuti vakuvadirei kwaMai Kupe? Vanovadira chiya Mai Kupe? Kavasatora ka kuti munhukadzi woda kunzwisisa zvaa nebasa rese. Munhukadzi yanova mutengesi kuti mangwana ivo vamunzwisisa.
Makadiko va Studio 7 uko vana mukoma Jonga, vananda rinoka wande nana mukoma Blessing ana Simave. Inino ndine chichemo changu semaoni rangu. Noitwa mukomana anozi B Bangs ndobva chipinge kuchikore kwabangira. Nyaya hombe yandinayo ndeyekuti Mai Kupe kana vachida kujoina Triple C azudzirwi munhu unojoina wakanyarara. Ndonyaya hombe. Vana mai vedu vaimbo supporta ZANU-PF, pavakabva kuZANU-PF havana kusiya vaudzira munhu kuti taakubva kuno kuti akuenda uko. Vaingopinda mu ichiri MDC yavatsvangirai, vaingosvika vachipinda vakanyarara, vachivhota vakanyarara. Saka ava kuti vachizivisa vanhu, which means mangwana pane mabenefits avachazoda vachiti ndakauya nevanhu ane mapaona. Saka ivo vanofanira kuuya vari wana vauye nemunhu. Ndatenda hangu.
Kwazivai, kwazivai mese, kwazivai vateereri veStudio 7. Makadika vamuri kumativi mano. Idzo nyaya dzaKupe, idzo nyaya dzaKupe dziri kutaurika zuva. Vari kutaura achiti Kupe wakazojoina pamwe anga auya nedambudziko kana kuti chii. Aiwa, ngatishiirei mukomana ndiye anoziva zvese. Mukomana anopedza nyaya dzese. Saka zvekuti Kupe wazouya wazodii, ndifunga kuti pane chingaitika. Nokuti chereke Kupe akina pavakanetsana nemukomana akatoti zvazvangu unobva vanetsana vakanisa kumatarezi mumasva, asi hapana chakabuda. Nekuti vakafungudzira kuti vakatora iyo MDC pamwe vachafungudzira kuti vatora vese nevanhu, asi mukomana munhu akagadzwa naMwari, muzodzi waMwari. Saka hapana zvaangaita. Vakatobva kunobva atorongawo atofoma pati ikatopati isina kana mamwedzi yakawanda, asi kuzvino zvipati iyo ndiyo yakatozara Zimbabwe yese yanguva yellow nation. Saka munhu uzodziwa Mwari, muzodziwa Mwari. Haana munhu angamukunda, haana munhu angamukunda. Chero akada kuita mashiripiti api naapi, kana nguva yake yapana chete kutonga, mukomana anotonga. Saka zvozoti Kupe wazodii, musiyire mukomana. Mukomana anozviziva zvese izvozvo, ende anoziva vanhu ake, anoziva munhu wake zvese anozviziva. Saka ndoona sokuti tingatotemesana musoro richingoti Kupe wazodai, Kupe wazodai. Ngatisiye zvakadaro, tichaona mapiriro azwa zvaita. Pamwe watouyawo zvokutouyawo zvokutotendeuka zvachose. Saka hatizivi, iye mukomana anozviziva, mukuru wedu purezidendi wedu anozviziva, purezidendi wedu, kuti aiwa hapana zvinoitika.
Apo veshanduko, hatinawo here munhu anokwanisa kutitsitsira masoko kuna purezidendi wedu vachamisa? Inini hangu ndiri kusaidi kwangu, handione chinhu chinonotibatanidza nevanhu vakanga vakanetsana navo vakabuda kubva kwavari. Zvakangoita sana Monzora nana Kupe, handichione inini chizato chekuti vanhu ava vauye vati tauda kushandidzana pamwe chete. Chakatanga ndo chakangwanza. Comrade Tsvangirai vakapindwa naizvozvo, vakanotsvagirwa munhu akanga ari munhu weZANU vachitange paakugadzirwa kuve pave nemusha, asi panga pachinyeberwa vakatonzwa kuswa padhuze vakanzi vava prime minister. Vakaguma nekuenda Kupe? Nhasi unoyu futi zvagadzirwa ZANU mune iziya yakangwara. ZANU yatsvaga manje kuti ichitsvaga kuti vachamisa inovakudugura sei. Yakunovadaidzira ana Kupe vakabuda vachipopota vachipyuka vachitaura kuti ndo vakasirwa MDC navatsvangirai. Nhasi uno vari kunenge vachiti vari kuuye, havana kuuya vana. Vanhu avatumwa vamuchamisa. Ndavasimudze musoro ndavaite zvavanga vachiita inga Mwari anga achivafemera kubva kwesoko. Hazvina zvazvinombobatsira zvana Kupe, inyoka vanhu.
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Shoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika yeAlgeria. Ukama pakudyidzana pakati peAmerica neAlgeria wakatanga muna 1795 apo vaHassan Basho Dey vaitungamira yainzi Deylik Algiers vakanyorerana chibvumirano cherunyararo nemutungamiri wekutanga wenyika yeAmerica vaGeorge Washington. Kubva panguva iyi Algeria neAmerica dzakanyorerana zvibvumirano zvekudyidzana munyaya dzezveupfumi nemagariro. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken, avo vakashanyira kuAlgeria mwedzi wapera, vakazeya nenyika iyi kukosha kwakaita nyaya dzekudzivirirwa kwenyika nekudzikama kwezvinhu mudunhu iri kuburikidza nekurwisa vanopfurikidza mwero. VaBlinken vakarumbidza Algeria neunyanzvi hwekurwisa vanopfurikidza mwero uye kubatsira vavakidzani vayo nezvekudya nekuunza kudzikama mudunhu reSahel ichiuyawo nemazano anobva muAfrica ekugadzirisa matambudziko anosangana nedzimwe nyika dziri muAfrica. Pakusagadzikana kwezvinhu kuLibya, vaBlinken vanoti Algeria izwi rakakosha pakuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika iyi. Algeria yakabudawo nezvibvumirano zvakawanda zvekuedza kupedza kurwisana muMali zvinonzi Algiers Accords. Nyika yeAlgeria iri kurumbidzwawo nekuchengetedza zvinhu zvakakosha mutsika dzevanhu kana kuti cultural sites, izvo zvave kupambwa nevanopfurikidza mwero kuti vazvitengese vachitenga zvombo zvehondo. Gore rapera, America yakabatana neAlgeria nedzihurumende nenyanzvi dzekuLibya, Tunisia neEgypt mukutsvaga nzira dzekuona kuti zvinhu zvakakosha munorondo netsika dzenyika hazviputswe uye kuti vanenge vaita izvi vasungwe. VaBlinken vakaudzawo vatungamiri venyika yeAlgeria kuti zvakakosha kuti varemekedze zvitendero zvose uye kusambunyikidzavo vanhu sezvo iri kodzero yevanhu yekutaurawo maoniro avo pazvinhu zvakasiyana-siyana. Makambani akawanda emuAmerica anonziwo ari kubvunza nezvekuda kunotanga mabhizimisi muAlgeria uye makambani ari munyika iyi kare ari kunziwo ari kuwandisa vanhu mabasa, kuvadzidzisa zveunyanzvi hwepamusoro-soro uye kubatsirawo munyaya dzekudyidzana kwemarudzi akasiyana. America neAlgeria dzakashandawo dzose kurwisa chirwere cheCOVID-19. America yakapa Algeria nhomba dzinosvika zviuru mazana makumi matanhatu kana kuti 600,000 uye mibhedha yemuzvipatara makumi matanhatu nemishanu yemhando yepamusoro-soro. America inoti iri kutarisira kuramba ichidyidzana neAlgeria mune ramangwana. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neAlgeria uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Amadziripi vanorambidzwa kutaura pamunamato wekuonekana nemutumbi wechizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati avakapondwa nezvizvarwa zveSouth Africa svondo rapera. Mapurisa anomanikidza vagari vemudunhu reHarare East vaibvisa marara panzvimbo yemabhizimusi yekamufinza kubvisa nhumbi dzeruvara rweyelo vachinzi ndedzebato reCitizens Coalition for Change. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika makumi maviri zvinofungidzirwa kuti zvinogona kunge zvakashaya mutsaona yemafashamu yakaitika mudunhu reKwaZulu-Natal muSouth Africa. Bazi rezveutano rinozivisa kuti vanhu vaviri vakafa neCOVID-19, vamwe makumi mana nevasere kana kuti 48 vachiwanikwa vaine denda iri nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.